Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mukurumbira nenyaya yezviwanikwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvicherwa zvakakosha pamwe nemhuka. Asi vamwe vanoti upfumi uhu huri kuunza matambudziko akawanda kusanganisira kuparadzwa kwemasango uye kukukurwa kweivhu rinozadza nzizi nemadhamu izvo zvinoita kuti mvura ive shoma. Farai Maguu ndiwo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance. VaMaguu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vana veZimbabwe nekukosha kwezvakatikomberedza. Vanoti zvezvicherwa hazvifanirwe kuitwa zvisina mwero.
Hurumende iri kuti iri kuda 12 billion mining economy by 2023. Saka vari kukurudzira chero anoda kuchera ari kungodzingaenda anochera. Paimbonzi panodiwa maenvironmental impact assessment, iko zvino pakungonzi munongoita environmental management plan inoapproviwa neEMA. Hapachina kukoshesa nharaunda, kukoshesa masango, makomo edu, nzizi dzedu, kunyange minda chaiyo yatinorima iri kupindwa ichicherwa nekuti kuri kunzi tiri kuda 12 billion. Iri idambudziko guru.
VaMaguu vanotsindira maonero evakawanda ekuti masango nenharaunda zviri kuparadzwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika.
Mining yedu yalinga nepolitics ende vanhu veEMA vachagoni kuita basa ravo nekuti vaakutya zviri kuitika. Topanoenzaniso kupenda longa EMA iri mumamutare, asi kuparadzwa kuri kuitwa penda longa kunoshaya kuti role yeEMA ichiri yei munyika munomu. Ukaenda kune inonzi Premier Estate kuOld Mutare, makomo ari kudisapia, masango ari kudisapia, misha yevanhu iri kuzara dust nekuda kwemabelarusians vari kushera goridhe ikoko. Kana hurumende ikasaisa mabreki panyaya yemaini, nyika inoi iri kuparadzwa zvekuti zvichatora macenturies kuti nharaunda dzedu dzikwanise kuzviporesa kubva pakukuvadzwa kuri kuitwa nevari kuita zvemaini.
Vanqobi Zitandlovu, Igweta uye ndichipanga mazano munyaya dzezviwanikwa vanoti Zimbabwe ine mitemo yakajeka yekuchengetedza nharaunda, asi chakakosha ndechekuti mitemo iyi inotevedzerwa here.
Section 73 yeConstitution iri kuti iyo ikodzero remunhu wese muZimbabwe kuti awane environment iri healthy yakachengetedzeka, kwete for this generation chete. Saka yemunhu wese including ma mining company, be it international mining company, be it the small scale mining, kana iwo awo ma artisanal miners, munhu wese ane obligation yekuchengetedza nzvimbo kana zviwanikwa for the benefit of everyone muZimbabwe.
Amai Joyce Chapungu, mutauriri weboka reenvironmental management and authority kana kuti EMA, vanoti EMA inoshanda nemapazi nemapoka ehurumende akasiyana siyana mukuchengetedza zvakatikomberedza.
Takatarisana nenyaya yekucherwa kwezvicherwa nemhosva dzinogona kuparwa pakuchera ipapo. Isu hatishandi tiri toga kana tave kutarisa mhosva idzodzi uye kuti vanenge vadzipara vagosungwa. Tinoshanda takabatana nemapurisa edu, tinoshanda takabatana zvekare kunyange nevaridzi venzvimbo vanova ndivo maka nzuro edu. Tese tine donzvo rekuti tichengetedze nharaunda dzedu uye tichengetedze nhaka yatinayo, tichinzwisisa kuti nharaunda inhaka yemusiyiranwa.
Kuparadzwa kwemasango nenharaunda, kunyanya kunoitwa nevanochera goridhe zvisiri pamutemo, ndechimwe chezvichemo zvakataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano unoitwa gore rega rega wemadzishe uyo wakaitwa muBulawayo mwedzi waPera. Munyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa kunaka vakavimbisa kuti mutemo wezvicherwa uri kuva ndudzwa uchabatsira kugadzirisa izvi.
Temo munyowani uri kutiwo tinofanira kunge tine hurongwa hwekuti munhu mumwe wese ari kuuya kuzoita mining, whether mudiki kana muhombe, anofanira kuwana certification inobva kunemi vagari venzvimbo inopa approval yekuti hongu taona munhu ari kuda kuzoita mining auya nechirongwa chakanaka chatadzivisisa chesocial corporate responsibility.
Takabata gurukota rezvezviwanikwa nekushanyirwa kwenyika vanqobi Zitamangaliso Ndlovu kuti tinzwe maonero avo, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zuva reEarth Day rinocherechedzwa musi wa22 kubvumbi gore rega rega senzira yekukurudzira kuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda nezvakatikomberedza. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.